Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Nosangana zvakare manero anhasi kuri musi wemugovera kubvumbi 17 2021 makateerera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndichitevenyura chirongwa chino, ndiri kumba nepamusana, pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Yezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Wakafaradu kuna wamavhunga vari kuhonya pahospital ndopa vakaradzika vari kurapwa mushure mekunge vatotya kana kuvarohwa zvakanyanyisa zvikuru sazvo zviri pamutemo ari mumhatso chipara kufunga chinokamusa zvakanhasi dareve kandoenda kumhanya yavo mamisha vatendani yavo
Dare redzimhosva ramanikidzwa nhasi kuenda kuchipatara cheparirenyatwa kunonzwa nyaya iri kupomerwa vechidiki vaviri veMDC Alliance sezvo vaviri ava vatadza kuenda kudare raMajor Street nepamusana pekukuvara kwavanoti vakaita vari mumaoko emapurisa veruzhinji votaura maonero avo pakuzvitonga kwenyika uko kuri kusvika makore makumi mana nerimwe chete mangwana iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi Nichiuya kwa muri, nichibva kuno ku Studio 7, iri mu Washington DC. Dare redzimhosva ramanikidzwa nhasi kuenda kuchipatara cheparirenyatwa kunonzwa nyaya iri kupomerwa vechidiki vaviri veMDC Alliance vanoti Lengwani Mavhunga namunyaradzi mafararikwa sezvo vaviri ava vatadza kuenda kudare raMajor Street nepamusana pekukuvara kwavakaita vari mumaoko emapurisa vaviri ava vakasungwa nemapurisa nemusi wechina pamhirizhonga yakaitika panze pedare pakati pemapurisa nevanhu vainge vakaungana vachitsigira mutevedzeri wasatigara weMDC Alliance vaJob Scala avo vaive nenyaya yaive mudare Dare ramagistrate rinonzi rakomekedza hurumende kuti iferefete kutotywa kwakaitwa vaviri ava uye riri kutarisirwa kupa mutongo waro wekuti vaviri ava vopiwa here kana kuti kwete mukana wekubhadhara mari yechibatiso nemusi wechipiri. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi sezvo mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vanga vasingabatike panharembozha yavo. Kuti tinzwe zvaitika Tabata mutauriri wemagweta ari kumirira vaviri ava eZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira emafunda.
Wamafaradu kuna wamavhunga vari kuhotsi pa hospital ndopa vakaradzika vari kurapwa mushure mekunge vatotya kana kuvarohwa zvakanyanyisa zvikuru sazvo zviri pamutemo ari mumhatso chipara kufunga chinokamusa zvakanhasi dare kandoenda kumhanya yavo mamisha vatendani yavo kuperengwa hospital pasaidi panze dharando kuitirwa nyaya yavo nokuona kupasa kufunga vachinonzwa kudare vakandigonekuti dare redu rezimbabwe ndoyasvinyora kutiaoaii ari kupomerwa mhosva yekunzi vakakambira zvinhu kana vakachora section 38 vakadzivirira kufamba kwakanaka kuvanhu kana kumota murodi nemusi wechina pavakasungwa
mapurisa ari kuti kudii panyaya yaari kupomerwa iyi yekuti ndivo vakaita kuti vasungwa ava vakuvari
tambirira kunzwa response yavo nekuti magistrate atopa order zvinji zvichina zvokuti vakarohwa ari mutapuri ari maoko emapurisa saka tinotarisira kuti chawana response yavo mapurisa chafaite panyaya iyi asi avo mukoma mavhunga vataura vakasitowa kumeso avo
kana kubatwa kunoitwa kana vezimbabwe imo muchipatara mavari umu vakachengetedzeka zvakadi
izvo zvanga ari panda understand chikara kwari ndapo akasungwa zvero kwakaenda afundira nafundwa pamberi pedare akurisa nenga sezo kwatochizwa rama prison guard kusindira pedare remand atowa musungwa
Nyaya dzakadai dziri kupinda mumaoko enyu dzakawanda zvakadi.
Dziri kushushikana nazvo kuti nekuti nyaya dzatwandei ambotaura muchiti kuti mavari vari sei magweta kudiranga rakubira nezvo kuti vafaindese kuparungatwa vafaindese kuprivate hospital kana clinic sezvatinoziva pese kuti zvakapera zvedu zvojekere makapirwa zvedu ana mishonga ana chakanatsa kuti chiki asi izvi zvakaramwa namapurisa vakamhanisa kuparungatwa hatichongo namata kuti mari vanoita kuda kwavo vakunde nyaya dzekumbenyikidza kwekodzeredza vanhu especially dzekutosha munoziva kuti nenyaya dzanana johara mamombe vakatoshwa kunilast day dzinenyaya yekubudawayo yatichisimirira komana uyopom navakaurayiwa vapera nemapurisa kuruwayo haisi dzedzega nyaya dzakawanda pamimomomo yelast day yekubudawayo mafemiti vatomberiwa nemagweta remajosa chituma usuwa mapurisa mapurisa nokuda kwekumbunyikidzwa kwekunzeredzo vana vezimbabwe nyaya dziri kuendera mberi takazoona makore apfuura tinoramba tichizoona kuti zviri kuramba zvichingoitika zvinhu izvi kunew dispensation hatisi kuona mukomarei
mutauriri wezimbabwe lawyers for human rights vakumbirai mafunda vachitaura vari parunhare vari muharare Hurumende yaburitsa mujeri nhasi vasungwa vanodarika zvuru zvitatu zvichiteera kuregererwa kwakaitwa vasungwa ava nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vachitaura nevatori venhau nhasi muHarare, mukuru wemajeri vaMoses Chihobvu vati vasungwa ava avo vanosanganisirawo vechidiki nemadzimai vamwe vevanhu vakaregererwa nemutungamiri wenyika. Vanhu varegererwa ava vanonzi vanga vapika zvikamu makumi matatu nezvitatu kubva muzana kana kuti 33% zvenguva yavakatongerwa kugara mujeri. Bepanhau repaindaneti reNewshawk rinoti mumwe wevanhu vaburitswa mujeri ndivaSamuel Undenge avo vaimbi vegurukota rezvemhando dzemoto. VaUndenge vakakandwa mujeri muna 2018 mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekuita uhori hunobata mari inodarika zviuru gumi nezviviri zvemadhora ekuAmerica mukambani yeZimbabwe Power Company. Studio 7 haina kukwanisa kubata vaUndenge kuti tinzwewo kuti vari kunzwa sei nekuregererwa kwavakaitwa nemutungamiri wenyika. Vanhu vabaiwa nhombe yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakadarika zviuru mazana maviri nemakumi matanhatu nezvipfumbamwe nemazana manomwe nemakumi matatu nevaviri 269,732. Bazi rezveutano rakazivisawo nezuro kuti vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose vava zviuru makumi matatu nezvinomwe nemazana mashanu nemakumi matatu nevana 34,534. Munhu mumwe chete anonzi akafa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pachiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi mashanu nemumwe chete 1,551. Zimbabwe iri kusvitsa makore makumi mana nerimwe chete mangwana yawana kuzvitonga kuzere vanhu vakawanda munyika kusanganisira vemapata anopikisa pamwe nevedzisvondo vachiti havazi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzematongerwo enyika, upfumi pamwe nenyaya dzekutyorwa kwekodzoro dzevanhu munyika. Asi bato reZANPF rinoti riri kufara kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Vamwe vagari vemuHarare vakaita sava Johnson Chirwa vanoti kunyange hazvo nyika yave nenguva refu yawana kuzvitonga kuzere, kuzvitonga uku kuri kuonekwa munyaya dzezvematongerwo enyika chete kwete munyaya dzezveupfumi.
Hatisi kuziva zvatiri kuda nekwatakananga. Izvozvi kutaura kuno vatungamiriri vedu havana kana pfungwa dzekuti chii chavachaita mangwana mangwana chaiye chaiye. Saka for the past 40 years hapana chandiri kuona inini chatingati hanzi tiri kuzvitonga iyo kuzvitonga politically tiri kuzvitonga but tiri vatinoti economic laggard yeAfrica tinoimporta matches tinoimporta ma toothpick nyika ine timba.
Izvi zvinotsinirwa naamai Chiponjuma vanobva kwamasembura kubhindura avo vanoti vasuwa mushakabvu vaRobert Mugabe avo vaiwanzo vaitira mabiko pakucherechedza kuwana kwenyika kuzvitonga kuzere.
Anzi munhu anofukundurwa data vafukundura vadzoro vaivazobatirana nababa vari pano. Independence yedu yegore ne haisi kutifadza because hakuna mari tiri kutambudzika. Asiyana nemaindependence emakore ese, makore ese taidya tichibvuta. Iye zvinezvi regore rine raatatambudzika.
Mumwe mugari wemuHarare uyo aramba kudomwa nezita rake anoti kubva zvazvarwa nyika yaiwana kuzvitonga vari pazvigaro zveushe vari kungotonga nedemo.
Independence yemakore ano yasiyana nemakore tichangohwina nyika. Taiurayirwa mombe, sadza, vanhu vachiita mitambo, mabiko, wawachi, iye zvimwe zvaakusisina zvese izvozvo.
Mutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatchwayo vanoti hapana musiyano uripo pakati peutongi hwehurumende yavaEmerson Mnangagwa nehwehurumende yevechichena yaivepo nyika isati yawana kuzvitonga.
Tiri kuona vechibiki vachibatwa zvisina kunaka, madzimai achibatwa zvisina kunaka. Ndofunga munoziva patoro nenyaya yemukuru wemadzimai Maitome varimo mujere izvezvi vakasungwa asi vari vakabatwa zvisina kunaka nevechipurisa. Saka tiri kuona kuti nyaya yehondo yerusununguko yakauya tikasununguka kubva kuva papambevhu kubva kune vachena asi vatema vakabva vangotora maitiro akangofanana neaitwa nevachena. Munoona mutemo dziripo dzemunyika hadzina kutombosiyana nedzanga dziripo panguva yeujanyiriri. Saka ujanyiriri hwaramba uchienderera mberi, hapana rusununguko vana vezimbabwe, changochinja kuti aakutungamirira mutema.
Mutauriri weMDCT inotungamirwa navaDouglas Muonzora vaLloyd Damba vati kuzvitonga kuzere kwenyika hakuna chakunoreva kana veruzhinji vachinhonga svosve nemuromo.
Vanhu vazhinji havasi kuenda kumabasa, maindastri yakavhara, uyezve kodzero dzevanhu dzinombunyikidzwa. Hapana freedom of association, hakuna freedom of speech. Vanhu vachiri kutukana kana vakajoina bato raunoda, vanhu vari kutukana kana vakada kuti uite kodzero dzako. Saka izvozvo tinoona kuti independence yedu ka haina chayakanyatsobudisa chakanaka.
Vedzisvondo vakaita saBishop Anselmo Magaya vesvondo yeDivine Destiny vanoti havasi kufarawo nenyaya dzemhirizhonga dziri kuramba dzichingotungira munyika kubva zvavana nyika kuzvitonga kuzere muna 1980 kusvika pari zvino.
Tinonzwa kutidzimbikanei chose nokuvhunduka nokuda kwezvinhu zvatasangana nazvo kubva makore ekutanga-tanga. Zvakawanda zvakaita se kuurayiwa kweruzhinji rwevanhu kudunhu remataveleland uye violence kana kuti mhirizhonga yakaitika kubva 1988 kusvika 1990. Vatekere pavakabuda muzano vakafoma bato rinonzi Zoom. Tichitarisa zvakare kutorwa kweminda zvakabatana nemhirizhonga kubva pa 1998-99 ipapo pakavambwa MDC 1999 2000 parliamentary elections 2002-2008. Tiri kuona kuti tichizosvika kunana 1 August 2018 muna January wo yemuna 2019 tinoramba tichiona macycles emhirizhonga.
Asi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vanoti vari kufara zvikuru kuti veruzhinji vavekwanisa kuzviriritira kuburikidza neminda yavakawana pakatorwa nechisimba mapurazi evachena.
Tine utongi hwejekerere, zvinhu zvinotifadza izvozvo. Hongu tingaita matambudziko asi muzuva rakaita seriri ngatibatei pamwe chete. Hongu tingaita maonero akasiyana munyaya dzezvematongerwo enyika asi kana tasvika pazuva rakaita seriri tinofanira kuratidza kubatana unity yevanhu vedu sevana vemuZimbabwe.
Vamugwadi varamba mashoko ekuti bato ravo riri kuita zvehumbimbindoga. Vakakurudzira vemapato ezvematongerwo enyika kuti vagare pasi nebato riri kutonga vachitsvaga nzira dzekugadzirisa zvinenge zvinetsa munyika. Zvichakadai, mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakatarisirwa kutora mashoko ave kucherechedza kusvitsa kuchaita nyika makore makumi mana nerimwe yawana kuzvitonga kuzere mangwana vari kuState House pasina kuungana kwevanhu senzira yekutevedzera zvakatarwa nehurumende pamwe nesangano reWorld Health Organization kuti vanhu vasaungane kuitira kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. VaMnangagwa, mutungamiriri wechipiri kubva kuZANU PF kuvatungamiriri venyika kubva Zimbabwe yawana kuzvitonga VaMugabe, avo vakatungamirira nyika kwemakore makumi matatu nemanomwe, vakabviswa pachigaro nemauto muna Mbudzi 2017, vachibva vatsiriwa navaMnangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vaive murume wamambokadzi weGreat Britain Queen Elizabeth, Prince Philip, avo vakafa svondo rapera nemusi wechishanu, varadzikwa nhasi masikati kuBritain pachitevedzwa mitemo yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Prince Philip avo vakashaya vave nemakore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe varadzikwa pamuzinda weWindsor Castle pachiitiko changa chine vanhu vasingadarike makumi matatu senzira yekudzivirira kutapuriranwa chirwere cheCOVID-19. Danho rekutevedzera mitemo yekuungana pamariro kwaita imba yeumambo iyi kwarumbidzwa nevanhu vakawanda. Vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati hurumende yaratidza kuti inotevedzera mutemo uye inoenzanisa vanhu vose munyika.
Zvaratidze chaizvo kuti ihurumende inoremekedza mutemo yayo yenyika, uyezve inoziva kuti izvo vanhu vese takainzana pano pasi. Hapana umwe unonzi kana tasvika apa ngatimbotyora yemutemo. Vanoratidza kuti pane rule of law. Takaona Prince Harry vachinzi vauya vagara muquarantine vazonomhorosa Queen nhasi vapedza quarantine yavo. Tiri kuona vanhu vari atenda funeral yaPrince Philip. Namba yacho yakalimitwa ku30. Kuratidza nyika yose kuti izvo ndo zvatinofanira kuita. Vatungamiriri vanofanira kutungamirira by example, vachipa muenzaniso zvinofanira kuitwa. Kwete kuti kwafa nhingi nhasi munhu mukuru toona stadium yakazara. Marose COVID-19 haasi kutevedzerwa. Aiwa zvakashata.
Mutungamiriri webato rinopikisa reMGCT vaDouglas Ngonzora vatiwo bato ravo rinorumbidza zvaitwa nemba yeumambo iyi zvekucherechedza mitemo yeWorld Health Organization kana WHO zvekusawanda parufu.
Chatinyanya kutifadzawo pakuigwa Prince ndechokuti vatevedzera temo yeCOVID-19. Vanga vari vanhu vanga vasingapfuuri makumi matatu semutemo wakadzikwa World Health Organization pasi pese mairirano nenyaya yeCOVID-19. Tinofanira kutevedzerawo mitemo yeCOVID-19 iyi.
VaMonzora vati vanoshuvira kuti ukama hweZimbabwe neBritain hudzoke pahwakanga huri nguva yakare Zimbabwe isati yabuda muCommonwealth pasi peutungamiriri hwevaimbove mutungamiriri wenyika muchakabvu vaRobert Mugabe muna 2003. Mutauriri webato reZANU PF vaSimon Kayamoyo vati tibate bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika sezvo bato ravo risina chekutaura nekuti mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakaendesa mashoko enyaradzo kumhuri yeumambo pamwe nevanhu vekuBritain. Hatina kukwanisa kubata vakafanobata chigaro chegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Profesa Amon Murwira sezvo mbozhanhare yavo yanga isingadavirwe. VaMnangagwa vakati Zimbabwe inochema nemhuri yaPrince Philip avo vakamboshanyira Zimbabwe mugore ra1991 apo vakaperekedza Queen Elizabeth kumusangano weCommonwealth Heads of Government Meeting. Asi vaMnangagwa vakati pasi peutungamiri hwavo vachaedza nepose pavanogona napo kuitira kuti Zimbabwe idyidzane nenyika dzose zvisinei kuti ndedzekumabvazuva here kana kuti ndedzekumavirira. Muchakabvu asiya mudzimai Queen Elizabeth nevana vana vanoti Prince Charles, Princess Annie, Prince Andrew na Prince Edward nevazukuru vasere nevazukuru bvi gumi. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakawanda vakapinda mumigwagwa mumaguta emuAmerica nezuro vachiratidza kusafara kwavo nekupfurwa kuri kuitwa vanhu nemapurisa. Vanhu vairatidzira ava vaikurudzira kuti mitemo ivandudzwe. Varatidziri vakawanda vakapinda mumigwagwa munzvimbo dzinoti Minnesota, Chicago nePortland. Sangano rinoona nezvevapoteri pasi rose reUnited Nations Refugee Agency riri kukurudzira runyararo muDemocratic Republic of Congo mudunhu reGreater Kasai zvichitevera kutanga kweimwe mhirizhonga mudunhu iri. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington uko ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedenda rechirwere cheCOVID-19. Nhasi tichenge tiri kunzwa kubva kumadzimai ari pasi rose vachitaura ivo pamusoro penyaya yekuzvitongwa kuzere kana kuti independence ichange iriko mangwana. Regai tiende kwavari tinzwe kuti vari kuti chii.
Ini ndinonzi Muzvare Margaret Dungu. Margaret Dungu aimbova mutungamiriri werimwe bato rainzi Zudu. Ende uyezve Margaret Dungu akanga ari mudare reparamendi makore gumi. Margaret Dungu murwi werusununguko wakarwira rusununguko rwatiri kucelebrata rwakaunza nyika 18 April. Izuva rakakosha kumunhu wese muno munyika nyangwe zvotine matambudziko akasiyana-siyana. Ndatindikurukurewo maonero andinoita zuro ririno iri kunyanya nenguva yatinayo yeCovid. Inguva yakaoma zvekuti inguva inorwadza zvikuru, yakakosha futi kwatiri, inoda kuchengetedzwa. Tinodaira kuziva kuti manguva yakapera takarasikirwa nevanhu vakawanda, naizvozvo kudenda iri hatisati raenda ririko riri kuuraya ende vanhu vari kufa nedenda irori reCovid.
Zvii zvamungakurudzire veruzhinji panguva ino yeCovid?
Tinofanirwa kuchengetedza zvikuru patinenge tiri pazororo irori. Tinofanirwa kuchengetedza zvinodiwa padenda irori zvekupfeka mamaski nekuita social distance. Nekugarawo kana usina kwauri kuda kuenda kwakakosha, gara pamusha nehama dzako. Independence.
Dadini makadini mhuri yeZimbabwe. Ini ndinoitwa Gladys Sindi. Kumusha ndinobva kuShamva. Asi ndichigara muno muBotswana, ndichishandira muno muBotswana. Panyaya yeIndependence ndinoda kutaura ndichiti, isu tichikura tinambogara takanyatsoiziva kuti kune independence. Hongu takanzwa kuti nyika yavana kuzvitonga kuzere, asi hatina kusongera takaona kuzvitonga kuzere kwakakwana mukati menyika yedu. Nekuda kwekuti chero chavada kuti uite, ukada kuti utengese, mupurisa kumashure.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino totipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekusvitsa makore 41 kana kuti 41 years nyika yawana kuzvitonga, tichiita hurukuro nemumwe wevanhu vakarwa hondo yerusununguko uye vaive nhengo yedare rechimurenga varugare Gumbo. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaGumbo.
Tinotenda Jonga, thank you very much.
VaGumbo, tinoona kuti nyika iri kusvitsa mangwana makore 41 yawana kuzvitonga. Zvii zvamungataura pamusoro pechiitiko ichi?
Nyaya yedu yeindependence, 41 years of independence, inyaya inorwadza zvikuru. kuri kwatiri isu chakari rira sunungu because aiva tine fungwa uye nokuona kuti kuda after 41 years the independence kunofanira kunge kwava nepinduke vanhu vanenge vachikwanisa kushanda zvakanaka vachipirana kusina kutukana kusina mirironga but zvatiri kuona hasati zviri izvo zvatai expecta nokuti ndaifungira kuti kuda zvaRobert Mugabe zvakanyanyisa kushata asi toona kuti kuda naiyo new dispensation yachona it would appear kuti haisiri kuita zvinhu zvataifungira kuti zvingaita nokuti chikuru chiriko panyaya yekurwira rusununguko yanga iri nyaya yekubatana unity zvakatanga navana chitepo nana ziya papa moyo iko zvino munyika hamuna mufaro hatingati kune mufaro kuda hazvo kuna vamwe vari kufara kuda vanoona kuti zvinhu zvakanaka but isu vamwe hatisiri kuona zvinhu zvatinofungira kuti zvinhu zvinobatsira munyika saka independence 41 years independence yedu inouya hayo sezvo vanouya zvichipfuura asi tanga tichifungira zvinhu zviri mbera zvatinazvo izvizvizvo
chii chikuru chamungati chakapotseka chaita kuti zvamakarwira nezvamaitarisira zvinge zvisingawanikwe
chikuru chakaitika jonga ndechokuti revolution yedu yakaitwa hijacked outside the country namugabe nana tongogara ndozvakarika kutaura izvozvo kuti yanga hijackwa navana tongogara dana vanhu vanofunga kuti zvauri kutaura izvi hazvisiri mungwara asi ndechokwadi chiripo ndio reality iripo ende tanga takamentena momentum yatanga tinayo nakomana vezipa nedare negeneral staff yatanga tinayo nachitepo zvino zvinhu hazvo zvaifamba nenzira yakadaro saka isi tinoona sokuti hijacking yerevolution yedu yakaitika ichitowana ava mugabe ichizokotsoredhiwa new dispensation
asi tingati nguva yapera here vagumbo yekuti zvigadziriswe zvamuri kutaura izvo
aiwa chumbe arivolutioni nguva haiperi nguva haiperi nokuti revolution iprocess jonga haisati iri a one off kind of an event no its a process saka because iprocess ichatora a bit longer than zvataifungira uye kuchava navanhu vazhinji vachaparadziwa kuchava nenew generation yeyoung fighters vachabuda vane gwara rakanditwasa uye vanhu vachaona zvakaipa nezvakanaka saka hatiregei kuwara about kupera kwerevolution ngatitarisi mamiriro amangwana ramangwana
ko zvamungatiwo pa41 years ipapa zvakanakawo zvamungayemurawo zvaitika kuvana vezimbabwe
hapana zvakawanda zvikuru zvakanaka chose hatingati zvinhu zvese zvaa zvakashata haiwa area yeeducation zvakafamba zvakanaka chaizvo mugabe ipapo akaita secondly health yedu yanga yamuruva chaizvo but inenge yaenda pasi nokuti madhokotera havasiri kupuwa mari yakakwana manesi havasiri kupuwa mari yakakwana inovakodzera matichers havasiri kupuwa mari yakakwana inovakodzera so ndo zvimo zvava kutidetsa izvozvo kuti ende tanga tacontinua nemomentum yatanga tinayo
aiwa ndinotenda zvikuru vagumbo nekuwana nguva yekutaura nesu
aiwa zvakanaka jonga
manga makateerera kune murwi werusununguko uye vaive nhengo yedare rechimurenga varugare gumbo muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc
tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com musakanganwe kugara makapfeka mamasiki enyu nguva dzose nekuti chirwere checovid-19 chichiriko uye chinouraya murare zvakanaka vateereri vestudio 7 kwose kwamuri ini ndini reichoto ndichitefenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere checovid-19
sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.